itaita ita ola hama zangu tazoka tazoka ndino mkamshira mchirongwa chedu cheve chidiki uhlelo The Connection lilami ndine mi ini wenyu Mike Hove lamhlanje. Today is Tuesday the 26th of March 2019. Zulu kandaba, I'm your host Mike Hove. Once again, Zimbabwe Muhle, welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki uhlelo lwaba cha uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Lamhlanje is Tuesday the 26th of March 2019. Welcome to our youth forum, Zimbabwe Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. Asinasi mchirongwa, today on our program we continue with our coverage on a cyclone that has devastated the eastern region of Zimbabwe. Kuchimani mani uko, kuchipinge uko, kumanikaland. Zvina zvina kumira zvakanaka. Tropical cyclone Idai akasvika akaita madiro aGeorgina. Akakanganisa upenyu wevanhu vakawanda uko kumanikaland. Tropical cyclone is the topic of tonight. We're talking about the after effects of tropical cyclone. The cyclone which hit Zimbabwean borders on the 15th of March 2019 has thus far, according to the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting, taken 172 lives, 99 of which have been buried thus far, and 327 have been reported missing. However, on the other hand, organizations such as the United Nations have issued reports that are, of course, don't collaborate with what the government is saying, and thus far they are saying that a total of 259 have been dead thus far in Zimbabwe, and of course in Malawi 56. Nonetheless, as we speak, the United Nations reports that over 1.7 million people have been affected by Cyclone Idai. This is of course across three nations: Mozambique, Malawi, and of course nyika yedu yatofarira zvikuru, nyika yedu yeZimbabwe. So Zimbabwe, we say, what's your take on tropical Cyclone Idai? Secondly, do you think the Zimbabwean government is doing everything in their power to assist the victims of tropical Cyclone Idai? Tell us what you think. +1 202 619 2077. Do your number. You can open up your own. Go to Nalifisa. Link us to WhatsApp. Studio is +1 202 619 2077. That's the number to call in the studio. However, pa WhatsApp tiripo pa +1 202 465 0318 iripo pa zasi apo kana mchituona pa Facebook. Tiri kutevenyura zvakare pamasaisai anoti 909 medium wave, short wave, uyezve tiripo pa 4930 njalo ku 6065 and 15460 kilohertz. Abafisa kusibukela ku internet sikhona on our three web pages: www.voashona.com, www.voaindebele.com, sikhona njalo ku www.voazimbabwe.com. However, for our Facebook fanatics in Sandugu Shokti, we are broadcasting on our three Facebook pages. Sikona Emma Kathine Tomata to VOA Shona, Sikona Njalogu VOA Studio 7, Sikona Njalogu VOA Ndebele. So, abafisungena uhlelo, if you're on Facebook, please put your comments, put your numbers so that we can call you. Fagana Mahats, share the program. Lingene lani uhlelo, join us tonight, Zimbabwe Muhle. Once again, welcome, welcome, welcome. Ngalifisa ukuxoxisana nami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. That's my username. So Zimbabwe Muhle, pindai mchirongwa, let's all join. And coming up next, we're giving you our social media stats. Check us out.
Eita, 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 hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, 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 abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMike3. Hey,
Nansi ngoma yeka DJ Skiver uti imali yeqolo. Shout out to DJ Skiver for letting us use his song. And ngishilo ngathi at Big Mike 3. That's my Twitter and Instagram handles. If you're looking to chat with me, go to us corner on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele njalo ku VOA Studio 7. Ukutona uzunzwa ato tanga kufaya kushona vandu. Arukutu kanda manaya na manamba. Ngibona kukasiletu ele VOA Ndebele. Gulo umnumzana umlalazi laya. Usifakili nombolo zake. So we're looking forward ukuxoxisana lami. Kodwa sibuka indaba earlier on, I mentioned ukuthi we have a big thing that has devastated abantu ngale eManikaland. Nangu tropical cyclone Idai got the devastated impilo zabantu abaningi. So far uhulumende ushilo wathi as we speak abantu abayi 172 have passed on. But uphinde washo ukuthi 99 have been buried thus far and 327 have been reported missing. This is information that I got off their Twitter page. So if you want to check them out on Twitter and you'll get up-to-date information as to what's going on the ground. However, Zimbabwe Muslim, when something tragic like this happens in Englabantu, a lot of people are devastated, a lot of people are affected and scarred mentally by what happens by a tropical cyclone. A lot of people have lost families, a lot of people have lost property, a lot of people have lost investments. But to help me tackle tonight's program, we have one of the doctors who launched a program that is targeted towards helping Abantu Ngale eManikaland. Joining me in program today, live via phone from in Zimbabwe, is Dr. Fazana Naim. She's a resident psychologist at Parinyatwa Hospital, and she's the one who's heading one of the programs that are looking towards helping Abantu Ngale eManikaland. Doc, welcome to our program tonight.
Thank you, Michael. Good evening, everyone.
So, Doc, tragic thing happened in Manikaland. Tropical cyclone Idai came and wiped out a lot of people, killed a lot, damaged a lot of property. However, fortunately, there's people like you who are there to help people with the aftermath of what's happening. My first question to you, I guess, is could you tell us more about your counseling program that you guys are looking to kick off in Manikaland?
Okay. Mike, we are doing a lot of awareness programs to Crisis Support Center, which is based at Parinyatwa Hospital, and next, and with collaboration with the Zimbabwe Psychological Association. We are having a group of volunteers. Mm-hmm. We have about 50 volunteers there in that group, mm-hmm, who are assisting us in different ways. Last week, we have access to Roman Catholic Church, where we went to see St. Charles Lavanga Secondary School boys, mm-hmm, and we observed most of them was having acute stress disorders. Mm-hmm. We also did some screening and provide them some, you know, first aid, psychological first aid to all, you know, people, victims who was present there. Mm-hmm. So we are helping them from crisis support center. Some of them are actually walking because that's a free, and we offer services for free for everyone. Mm-hmm. So we have some who was affected. They also come in, and we also send a team to the Roman Catholic Church. Mm-hmm. So, and we have quite a number of people who was affected there, and we provide them help.
Now, what have you seen, as though you guys are on the ground, what is your assessment on things that are happening in Manikaland? What kind of impact have people faced?
Okay. Right now, we can't say it's a post-traumatic stress disorder because for that, the duration should be 3 months to 6 months. Mm-hmm. We can say basically there is a lot of emotional distress, mm-hmm, because of the trauma, even if some of them lost their family member or not. Mm-hmm. I will just give an example. Suppose with this cyclone, if nothing is affected, you did not lose any family member, but still when as a school children, what we observe, that when they will go back, they will not find everything same. Mm-hmm. So that is also a big trauma. So we can't say we cannot diagnose at the moment. What we can see, most of the people are having a lot of emotional distress, acute stress disorder. We are doing grief therapy, bereavement counseling to them. Mm-hmm. Some of them also have developed like flashbacks.
Mm-hmm. Now,
about, yeah. So it's very early to diagnose, mm-hmm, actually. but we can see a lot of stress-related issues.
Mm-hmm. Now, one of the schools that was mainly affected is St. Charles Luanga Secondary School.
Yes.
When our reporter reported, she mentioned that that is one of the places where you guys are looking to work from. Are you guys looking towards opening the program itself to all residents of Manicaland that were affected by Cyclone Idai, or is it specifically for people who are parents, teachers, and students who belong to the St. Charles Luanga family?
Actually, on Saturday, we have seen some students with the parents, even people who are walking in crisis support centers. Some parents are coming with their kids, you know, for so it's not only for the students.
Mm-hmm.
The overseas are open for everyone, like even family member, any friends, anyone who is affected, they are welcome to come.
Mm-hmm.
I'd like to mention, if someone wants, like, registration as a volunteer, they can contact ZPA, Zimbabwe Psychological Association, and we are actually right now we have 50 volunteers who are working with us.
Mm-hmm.
But even if someone is willing, they can also join our team.
Now, Doc, tell me something. Is there a set duration as to how long this program is going to run for?
Okay, it's very early to actually mention that. It all depends that how severely affected, you know, these traumas affect the victims.
Mm-hmm.
So, as I told you, it will be very early if I say that this is the diagnosis. But of course, it really affected different individuals differently. Some people, after stress, they can, you know, take longer to heal.
Mm-hmm.
And some, it's very easy for them to deal with their personal and emotional issues.
Mm-hmm.
So it's very, I will say we will continue it for 6 months or 1 year, because it all depends upon, you know, how the victims are reacting for the therapy. But what we did, we actually have three categories. Here we put acute, moderate, and chronic cases.
Mm-hmm.
So, of course, for acute, we might continue only 2-3 sessions, like after once, like 2 or 3 follow-up sessions. And if they are doing well with their life, we might not continue. But definitely for chronic cases, 6 months to 1 year, we need to have definitely follow-up with them.
Mm-hmm. Okay, well, Doc, I guess my last question to you is, when operating within Manicaland, are you able to walk us through the process as to, from starting base, you mentioned that you started seeing people on Saturday. How will it work through from here forth? How do people get a hold of you guys? And how is the process going to work going forward?
Okay, through your platform, I would like to tell people they can observe, and anyone who thinks they need counseling, we are having a crisis support center, which is based at MX Psychiatric Unit.
Mm-hmm.
We do not charge anything. Our services are for free. All volunteers are also present there. I am leading this team. So anyone is, you know, free to come. And then we also have plans for near future to visit Chimanimani and Chipinge and Mutare affected areas and provide our services. But we are having some, you know, financial difficulties, lack of funding to send our volunteer team. But our volunteers are actually very much motivated to go there. So once it is sorted out, we will definitely send our teams also in that area. But right now we are working from Harare.
Okay. Well, Doc, thank you so much for joining us on our program today. We really, really appreciate it.
Okay, thank you very much. Thank you.
All right. Dr. Fazan Naim. Yena, she is the resident psychologist ngale eParinyatwa Hospital eHarare. Yena uDoc ngumunye ozabe, she's heading olunye uhlelo olunjongo yokusiza abantu who have been affected by uCyclone Idai ngendlela esijeneyo, ikakhulukazi, you know, nxa umuntu has gone through such a traumatic event, eningi labantu face so many challenges emotionally, mentally, ngenxa yokuthi eningi labantu have lost a lot of property, abanye sebelahlekelwe isihlobo. So, uDoc bayasho ukuthi bona they're setting up a center ngale eManicaland lapho bazabe besiza abantu in Manicaland bebanikeza i-counseling. Ngiphinde ngambuza ngathi kuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu feel like they're in a better position empilweni, or how long is this program going to last uphinde washo ukuthi hayi ngombono wakhe ubona ngani njengoba kula ma division ayi 3 in the program ushilo wathi abo acute ngezinto ezishiyeneyo. Uhlelo lolu should last between 6 months to 1 year. Lapho bazabe, and then from there they will measure ukuthi okay, lo muntu babona ngani, they're now feeling okay or not. If you're not feeling okay, of course, uzaqhubekela phambili ngohlelo. Zulu kandaba lithini ngodouble khona egudwini plus 1202-619-2077 number yathi nayo kana mshila utifonera. Asambe nemakhasini ethu amathathu ku Studio 7 kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho usungani uChristina aruthi greetings. William Shabaya aruthi watching from Afghanistan. Leon Bosha aruthi greetings. Progress uthi greetings. Priscilla uthi hello, sawona Priscilla makadi yenyu. Baba Junior uthi aid is being zanified putting lives, women and children at risk. Uchipo Magaya uthi hello, sabona Chipo, makade yenyu my Magaya, sibusisiwe moyo saying greetings watching from Pretoria. So, ngiyezwa njalo ukuthi my second guest who is a teacher at St. Charles Luanga Secondary School is on our show. Joining us live via telephone is Mr. Lennon Chizaza. Ba Chizaza, mapinda mchirongwa makade yenyu baba. Aiwa, tukufara, tukufara. Sicho tanga tichiti nema tambudziko kwa baba zvaka itika uko kumanika leni kwa muri. Zvino chikiswa.
Aiwa, akaoniko.
Sezo muri ipo ipapo pa ground and you're based in Chimanimani. Ndauti Chimanimani, kumanika leni. Are you able to walk us through what happened muswa 16 hapo vanhu vakawanda vakamuka vachisangana ne Dutu Mpengwe?
Muswa 16 not actually happened. Kwaka naya, tako kata ngongo naya mvura yangaika wanda maskati mswe Friday. Then around 7, intensity mvura yaji baya wanda. Kwa kutipataka zosara kunorara, kutivana waka ngoenda unora kaska urara na utukua kuchinaya. Then tese chibatango cha okay fine, kazi mweno unorara since being inside was probably the safest way. Around 10, I think it was around quarter past 10 to half past 10. Though on my side, one of these lights, you know, lasted for quite a long time. Kana kusina magets. Saka ndora inyanyati wena rose kutati tukwanise kuonana kuti tokwanisa kubvisana sei iko kudomitori kwacho. So I think the headmaster vatatobuda chese master tichimhanyira kuenda kudomitori. Along the way vatatosangana na baby master vari kutoti mhanyai nelight kutati tukwanisa kudini. Kubatran. So as we rushed to the dormitory, which was dormitory, and we were up and it was still raining. But I got in the dormitory. Then this other side, the Taka Sense, the Takakakan was Aram Vura. The dormitory is divided by a wall. That wall is made for footing my trunk in Pamsoro, the Shom. So, but I got it to the other side, Raj. No, but I got a good, Nakam dormitory. It was almost like Ivurese Matombo, Mamma Macho, Social Matombacha, Bakupi, Sindongo, or Sibu, Akango Zaram Domitor, and Vanangwa, who was Yana Putti, so a trip and Yani on this end, Kakini Wanan, Social Abuda, then in midsection a dormitory. Papa ini wana angachi wimu penyu angachi de zirote se we mudi mutishe mutibatsire na panga ari pacho paishe zoto we mutibatsire papa ino mumwe ndo papa ina hainzi munashe jena takato zozi discover later on kuti ndi munashe ndo panga ari so pandaka shika ini papa na wamwe se wango wato vepo vaka mira panga ari paishe zoto se we mutibatsire. But we did donate our ideas, but then that's not the donate my shower. In the Angaka Tikir Wanichi, me war actually was like, war and get pushed by a dormitory. The Angus Sim killed the end of Nobi Kunomu Tikra here, such that Angus Japanese move up Baba Gari, Papa Angaka Chipper, the Woody Paritke Japan, Topanga Tikir, but then Makumbo Aki is a Gafar, one of the Madagani. Then from waistline yake chest yese yangaika varwa ni nemadag saka pinika limited space kekuti maikwanisa kuti munongosenza kuti mukwanise kumubuditsa ipapo. So we had limited resources also in terms of like saka itoidi toisimudza nei. Ndoba takatuma vamwe vana kuti manyai kuna vamwe maintenance officer vedu munopiwe sando ne kana hakso bhoza hakso taida kuti ticheke besi yebhedhi yanga iri pamusoro pake yanga yamutsikirira kuti yanga yazomutsikirira sei yanga iri pamusoro pake isina yomutsikirira but ruoko rwake ndoro rakapinda mubesi make imomo. So we wanted to up simbi yebhesi kuti tikaicheka poita futi more space to work on tichiona kuti tingabvisa seiwo yacho iyoyo. So tichibva tapiwa hakso sei vachibva nguva padhuze nezimwando vachibva vacheka vacheka ichibva yabva then we had a little bit of space to work on but then mwananga akavharwa nemadhaka madhaka ainetsa pakuti kana achinge asvika panenge asvika even ndakatotsika mumadhaka imomomo aisvika mumabhiyomu ukakotsika kudai so mvura yeyo inonge yatsika ichiita kuti udzike yaibva yaita kunge yadress yosara rakaita se ivhu racho rakaita kunge raakutooma. So ndozva zvaitika anga ari iye that mass yeivhu yanga iri kumutsikira zvokuti anga asingachakwanisi kudi kufema so that at times aitombodedzera kuti sei chimbondipai mvura.
Ndaachikumbirawo ndombokubatai for 2 seconds nditore muteerere and then ndichadzoka nemopedza nyaya yacho handisi.
It's okay.
All right. Oh, zvino ndaba leyamuzwa umnumzana uLennon Chizaza, he is one of the teachers ngale St. Charles Luanga Secondary School. Uyachasisa everything that they had to go through lapho babegijimile impilo yabo vele ngempela ukuthi bavuke ekuseni bavuswa ngama students abo besithi mnumzana izinto azimanga kuhle. Hai, hoti ngathi umlaleli ngathi thole emthereri tinzwe kuti iwo varoro tichi nenyaya yatinayo mgango nasi. Emthereri ari parunhare ndiani?
Utsepo Ndlela.
Ngubani okhulumayo?
Utsepo Ndlela.
Ngicela uphinde mnumzane. Oh, ngutsepo. Ndlovini unjani?
Utsepo Ndlela, Utsepo Ndlela.
Oh, Ndlela.
Yebo ngisakwenzela.
Oho, mnumzana Ndlela unjani?
Hayi ngaphila mnandi njani khona ngapho eAmerica.
Hayi thina siphilile kodwa siyakhala izinto azimanga kuhle ngale manika land.
Siya bathi sikhala labo sibili mina ngifuna ngapha eBulawayo but ekusalayo sonke singamaZimbabweni sithinana manje lokhona ngale kwabalandeleleyo labona labo balekubesa singabanye babo siyathemba ukuthi hayi bazabathola bebelandele right.
Bayasho phela ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu so you grow as a community.
Ye la khona ukuthi ukuthi sikhambanise sikuzwa eSouth Africa ngabe kuthi sikale ukufuna ukuvula indaba zemisindo ngapha sithi hayi abazange ukuthi bephole manje bakithi singama-Africans sonke.
So awungitshele-ke mnumzana Ndlela ukuthi wena ubona ngani uhulumende is doing everything in their power na ukusiza abantu abasemanikaland?
Hayi abahulumende lokho asikubone ukuthi khona kwenzayo sibele kuqakathekileyo. Yes, iyabe kwenza too amadona avela ngaphandle because siyakwazile uhulumende ukuthi nawo ezimise sisekwenzele ukuthi nga ebusiness wabuva abantu from laphana abasaendaele ezinjani ababona ukuthi sizokufinyelele khona izulu esitebholeni but okusalayo sizwile futhi lamhlanje kuyizona abhengezwa khona kuredioni bazokhuluma ukuthi ukhona usovuku sibebandlile abantu ngale kuthi abantu be-MDC amelanga bephiwe izinto lazi kunalaba ababeyakha izindlu ezisina zedaka amelanga bephiwe lito kumele kuphiwe abantu abayakha izindlu ezisina ezesamende kuphela. So kuyabe kuyizinto ezinjani njane zabazenzayo. So sidabayekele ukubandlula abantu khona ngaphenkelela so zabo ilazikuzeyedabantu abathibhekileyo ngale akungakhethwani kuthiwalo ngangathi lo ngangathi akusize wonke umuntu owele ingozi leyo not ukuthi benze kanjani.
Andlela siyakuzwa amazwi okho kugcina mnumzana ngicela uwunikeze imuli ezilahlekelwe yisihlobo amazwi enduduzi.
Hhayi kunabo abalahlekelwe yisihlobo ngithi hhayi uNkulunkulu uyayazi indlela athatha ngayo abantu ngeke siyidade na singathola ukuthi mhlawumbe ikwenza kwakhe indlela athatha ngayo abantu but ekusalayo sikhala labo ababekezele bonke laba abangabonakaliwe bazabonakala bekebenzele ezirayithi hhayi sikhala sindawonye siba bandlulule hayi
ndlela siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo mnumzane
hayi ngibonga kakhulu ngokuvonela
Zimbabwe muhle nangu Tsepo Ndlela uyasho ukuthi hayi sikhala ndawonye lana abantu abasemane calendar andisuka uchema pamwe chete sezizwaro zeZimbabwe ndirikunzwa zvekare kuti tina umwe mutereri silo munye mulaleli we have another call ecingweni Zimbabwe is holding and standing together on this one ari parunare ndiani apo
Moses Masabana
Moses ani
Masabana
va Masamana zviri kufamba here mukoma
zvibo
muri kupi kwacho kwamuri muri kumanikaland ndimi kamuri panyaya yana tiudzei kwaka kuti chii chiri kutambika zvinhu zviri kufamba zvakadiko kumanikaland kwamuriko
zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka zviri speciari paningi pakugoverwana pazvichogoverwa zvakanaka zviri kupindwa pati mukati
saka hamusi kuwana chikafu
tisi kuchiwana zvoke zvotarisana kuti zvinganokodzera uyo akubvira
asi nezuro wani takanzwawo mp achipinda kuchirongwa achiti hanzi zvinhu zvakagadziriswa hanzi nyaya yezvechokwadi yepoliticization yechikafu yakatanga asi after vairaisa nyaya yacho kunoku panapa pastudio 7 nemaondero avo hurumende yakateerera zvinhu zvaakuda kuchinja
zviri kuti dzimwe area zviri kufamba zvakanaka dzimwe area havane pauri
asi kwamuri hachikafu hatisati atanga kusvika
bepiri hatina zvatakataura takatobva konezuro totoona mazita akutotipa tipa zvekuyerisana mazita zvaya saka autozomboni kuti chakamira sei chakadikwa
saka mukoma chindiudzaiwo kuti besides kupiwawo mvura nechikafu chii chimwe chiri kudikana kwamurikoko
hakunoku zvingatodiwa kuno kwedu kuchipinge kunouko kwaitode kutobatsirwa zvakaita soto chikafu because mvura yakauya kunoko yakaparadza chibage nekutoparadza dzimba hakuna muvanhu vakafa zvako kuarea yedu kunoku but chikafu chete chakaparara
at least hakuna munhu akara
aiwa
tinotenda zvikuru vaMoses nekupinda muchirongwa
thank you very well
nangu Moses Zimbabwe wamuhle uyasho ukuthi yena ukhona in the centre of it all eManikaland ukuthi hayi lokhu uyazi kule nto esanduphuma ukuthi i-aid ephumayo that people are giving is being politicized uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe lokho kukhanya ngani kuliqiniso ngenxa yokuthi ukudla akukafiki kibo kodwa laba abasekela ibandla elibusayo ibandla elizanu p f wonke umuntu uthi nxa uyadla uyamangala ukuthi kanti how is this happening hayi regai tidzokere kuna vachizaza muchiripo here parunare apo vachizaza muripo here parunare andisi kuziva hangu kuti is my first guest still on the line
hello I'm still on the line
aha vachizaza thank you so much chienderembere henyu baba nenyaya yenyu yamachimuchitsanangurira kuti zvinhu zvakafamba zvakadi
so ndachiti it was when we discovered mwana akatsikirwa newoo that's when we looked for a hammer then a hammer ichinge yazouya but tatanga kumbotema-tema tichifunga kuti maybe tikatema woo iyeye tikankwanisa kuti timbobvise imwe masi yacho ipawo iyeyo inokwanisa kudi kumuvha because yanga ikatsikirira chi like pawestline pakapa so pakutema toona kuti zviri kuramba then tomboyawo mamwe mabig boys mafomfos omboedza kuda kubatsira kuipusha zvazvichiramba so we had mabig boys vana romeo vana shingi vese they came but nemateachers mamwewo anga ari on attachment so it was almost like everyone anga akungoti let's work on this kuti zviite se akwanise kubuda so it was after nearly 1.5 or if not 2 hours patakazokwanisa kunge takwanisa kutema nearly half of the war then having to use my big boys acho ese kuti vamuve woye kangomuve a little bit chete anokwanisa kuita free up makumbo ake anga akatsikirwa nepati yewest yake iyeyo so takazokwanisa kuti tatema wo yacho iyeyo tibva takwanisa kudi kumubudisa but tatomisa pamusoro then we also had to identify kuti imwe bhodha yanga iri padhuze naye ndiani nemumwe anga mumwe acho anga akaita zvekutenga musoro newindo rakaita zvekurohwa nedombo barango nomurova straight ramtema mtoro zvekuti aitona kuti ato anga angangofira on the spot pasina kana anything yete kwanza kuita so tangu kwanza kumubvisa panga akatsikirwa badanisa futi pachi pamusoro ipapo then mumwe acho anga ari padhuze nadhaneo ataa kwanza kuseva takazongoti ngatimirire kuite light tizokwanisa kudi kumubvisa so takazongonoti vana vese bosi hatisi kuziva manhero kwava kusingaoneki kuezeki chii chaitika so tatoda kumira kuti kutochene kuti tione kuti chii chaitika so vatati vana vese tichimbobuda emadomitories tombonorara kumaclasses saka tatoti mafomu ani ese matsvanga avo mabhedza avo ese sinzanga destroya mudomitory mavo vatango tingachisheya chichende munosheya nemafomu 2, 3, and 4 saka pakanosheya kwakurara kwauzomuka makuseni dasoni discovered kuti pange paitika yakaita selandslide yakanodonhera pamusoro pedining ndayapwanya dining rese ndayamuvha nezvo yacho yese chinobora padomitory ndo yakapinda kuti zvosangana nezvatakasangana nazvo usiku yemusoro Friday uyo.
Wow, saka chinudza iwo tanzwa Dr. Fazana Naim vachiti aiwa vakatarisira kubatsira imi sezvo just based on what you've described right now, it's very gruesome, it's very scary. I can only imagine what a form 1, form 2 has to go through to process everything that they've experienced and everything they've seen. Like you said, vakaona shamwari dzavo dzichishaya based on the incident. Muri kugamuchira here chirongwa chavo ichi whereby they're saying vada kuya kuchikoro kwenyu vopa free counseling kwamuri imi mateachers kune vabereki uyezve mastudents enyu?
Program yekuti munhu wese anga achibatsirwa, I think it would be very beneficial to everyone, especially vana vakaita go through that experience, especially having it to spend the Saturday futi vari pachikoro without having received any help, then part of Sunday until 4 o'clock when told kuti chiendai munofamba netsoka muende munozobatsirwa kupi paskyline. Unfortunately they didn't receive the help, but azongorara futi mugomo imomo tozobuda muse Monday. So that those days ese tumeramba ichiwedzera. And even also to the other teachers, there were points like when we said, ngatirambe timira help, mwa kuti aiwa ngatiti zvitsvagirei our own source of help. Saka we would find kuti those disagreements in terms of like what to do next tisati tawana help yanga yapatopfuma yanga yaexperienza munhu ari kuchikoro. So I would actually feel kuti at this moment any help inokwanisa kubetsera vana, mateachers and everyone who was within the school premises, I think would be required and is also beneficial to everyone.
Pane umwe muteereri ndiri kutoverenga mamesaji edu paFacebook page apa paVOA Studio 7 vaechizaza ari kuti kwamuri hanzi zita rakanonzi Mosisiwe Moyo ari kuti I can't hold my tears, hanzi I salute the teachers and the students. My second view I think is that it's a national disaster, hanzi munhu wese, everyone must help those affected. Hazvina basa kuti uri webato ripi, MDC Zanu kana kuti chii, hanzi hazvibatsire. Hanzi zviri kuitika izvi, hanzi nechidherebva vati loku guvuhlungu zvinorwadza zvikuru, hanzi aiwa tofanga kubatana nenguva dzino idzi. Munoti chii nemazwi aya amuzvare moyo?
Nungu wachi mpango yakadaro anenge achichema neni ende anenge akatarisirawo kuti munhu wese anga achikwanisa kuwana help, nekuti nguva yacho yanga iri nguva yanga yakaoma. Help yatainganya kutongoda after that experience was kuti vana vese dai vakakwanisa kuwana help iyoyo, nekuti vamwe inenge yanga yekuti sei munhu anichagoni kudzokera kuchikoro ikoko, especially pakadonha gomo racho pakatosara mamwe matombo akahinya, yekuti at any time maybe kuita mhepo yakawandisa kana rikukanaya rikatsvedza rinodonha futi richidzokera kunopedzisa kana mumabhidhini mamwe acho asara akatyamira. So help is needed, nekuti what is already on the ground is it is fear iri mune vana, and also maybe when that help comes and you know they are changed the way the school was before, ye changed futi even some aspects of the building, mwana haachaiti kuti kuzokwanisa kudzoka haachaone that previous picture and the that part of the mountain the actual chair of the Pacifica when that was called a party for food, I think it's not going to be about Sira food.
All right, the guy in the Pacifica Romo watches as a troops over Kamri in 2 seconds and it's the guy in Toro Montere.
Yes.
Yes, so Jalup Silomunyo, Lalile Xingweni, Tinomu Mtereri, we have another caller, Ushelo The Connection, Lilami Umaykowe, Lamshanje, we're talking about Tropical Cyclone Idai. Ariparu nari hapo, ndiani. Mbano kone Xingweni? Hello?
Hello. Ya, mkuto wa Mike Marange.
Oh, wa Marange magadi enyu? Kumpumalanga uko. Eh, saka mko manyairimo imdutu mpengo iraka shika rikaita madiro ajojina kumanika lenduko rika kanganisa upengiwe wanu wakawanda hanzi urumende iru kutukwafa wanu 172 hanzi 99 havasu wakavigwa and then kune wangu 327 hapa wana havasu kuzauti vachiru wapenyu here havasu wapenyu here ndeipi imuno tichi ini mazwa.
I think that one can pass through and we saw one as a Pakistani.
Arikuya nechikafu arikuenda nechikafu kuZimbabwe uko vamwe arikuenda nemari vachiti aiwa varuda kubatsira vanhu kuenda kumanya kalend imoti inezvazvo alright vamarange ma phone yenyu inenge yakunetsa iyi asi takunzwa zvakanaka mapinda muchirongwa tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Suruka ndaba longo munomzana uMarange yena utse ngena uhlelo wathi hayi ngifuna ukuthinta le ndaba eyokuthi abantwana politicizing ukudla ngale manikalend ukuthi nxa ungumuntu wezana uPF uthola ithuba lokuhlafuna, but if you support anyone else ukudla dololo hayi uthi that is a no should stop happening immediately. Uphinde wathi hayi njengezana nezimbabwe the saying goes on umuntu ngumuntu ngabantu kuthiwa hayi let's unite together and help each other njengezana nezimbabwe. Also the same topic, Zimbabwe Muhle, about uniting njengezizalwane zeZimbabwe, I just wanted to mention ukuthi yona iGoFundMe eyaqalwa ngumnumzana uFreeman Chari lapha eMelika has hit over $80,000. Ziyawa, nangu Freeman Chari, shout out to Zimbabweans abaphila emazweni, ikakhulukazi laba who have donated to this $80,000. We look forward to seeing what is a Caesar Bantu Ganjani Nale Emanikaled. Asi ngatizokere kuna teacher kuna mfundisi vachizaza. Vachizaza mchiripo eripana. Vachizaza.
Hello, ndichiripo.
Oho, right, good. Saka tachitaura nenyaya counseling. You know, zvinotyisa zvakaitika uko, and you mentioned kuti, you know, you're excited by the program itself. However, do you not find it scary that a lot of you, you yourself included, have to go back to the scene whereby you experience this traumatic event? Some of them have to go back to study there. Is that not scary?
Yeah, it is. Actually, I was at school today to collect some items. But at the same time, it was also an opportunity to go there now, not as a victim as it was when I was there when this happened. But now, on another side of being a survivor and seeing the extent to which the damage did go. So, yeah, even as I was there, you could actually... What is... The scariest part now is those rocks which are still hanging on the mountain, and which at any time can actually fall. Otherwise, looking ahead, if all the candling takes place, if there's an effort to rebuild the school, to change some structures within the school, I don't think it will remain that scariest place, but rather it will be a good environment to work within, and at the same time look forward to helping our students even further. I think St. Charles, as it is, what gives us hope as teachers, what makes us want to go back is our history. Our history, we have been a school, a very small school, and as a small school, the students that we have taken from to start Form 1 up to Form 4 are not probably the brightest of students they've taken by other schools. Mm-hmm. What we have actually done is we were taking students with double-digit units at grade 7 and trying to change them. And at the same time, it is our spiritual education, being a Roman Catholic school, that has actually helped us to build a student who will be accepted in society, a student who also has a good academic pass rate. So that alone is a history and a heritage that I feel must be preserved, but it can only be preserved when the teachers, the best minds who have been there to help these students would remain at the school.
All right, again, one more time, Vachizaza, Litoro Mwomtereri, and then I'll come back to you, Andes.
Okay.
Yes, Oxilom Laleli, Tingweli, but Ungale, Gwelebotswana, Tumelang, Papa, okay?
Botswana.
Kemango, Otenko, phoning.
Good day, Botswana, Gita.
Eh, Victor, okay, Putaka.
Eh, good day, Botswana.
Eh, Victor, what was this in the Vele Maro Batawakashon?
Batawakashon.
All right, Victor, Magadi, you come with Botswana.
Ah, Botswana kuri nani.
Nyairi mgango mainzwa dutu mpengo irakashika rikanoita mazi. Diro ajojina ukuku manika lende rikakanganisa upenyo andu wakawanda. Hurumende kwa shaya wanu 172 anzi so far kune 99 wakavigwa asi 327 very missing avana wasikuzi watu warikupi. Imunoti ina zwezu.
Ah, zvakao machokutanga tinokutenda imi munotipa zvinoita kuti zvechokwadi. Ndo chakanyanya kukosha zvikuru sasa. Nawo dzechokwadi. Zvinorwadza tiri kuchema navo chaizvo. Nekuti kune dzimwe hama dzedu dzitorikowo dzakaparara. Saka tatichikumbira kuti panyaya dzerubatsiro. Shuwa tinochema vanhu kuZimbabwe kuti ngatizame nepatinogona napo kuti kana chiri pakava nenyore kupe kuti pane zvinoda kuitika kutongozvibvisa pachavo, nokuti hurumende yedu chaichai haina power, haina kana simba, haina kana help, haina rubatsiro kutaura chokwadi. Yati kuvadza kubvitabva taneta nehurumende yedu. Saka izvi tatichikumbira kuti pane une ainacho ari kubatsira hama dzedu dzakawirwa nedutu mupengo iyi, tatichikumbira kuti tapindire mapasta, vafundisi vedzikereke vechechi pamaere nyaya dzerubatiro rwechikafu nehembe, kuti vapindire vanyatsokuona kuti ani nani wagona kuchiwana, nokuti hurumende yedu chaichaiyoka iye zvinhu zvipa kutotaurwa kupinda mapati. Pangapinda pati pamunhu washaikirwa, panopinda pati yerudzi wako mana. Takaoma. Taikumbira kuti pati imbosuduka mchana. papinde vanhu vechechi vechechi chwachwa ende vechechi vacho dai dai pakuru kufunga kwangu ini paipinda vanhu vechechi vamwari vane zvinhu zvavo vasina ruoko rwokuti hanasi hembe yangu ipfupi saka yatorebera pano pakaoma uko mana vechechi shuwa taikumbira kuti vapinde vagone kubatsira vanhu vagone kuwanisa chikafu vagone kuwanisa zvese zvinofugona kunge zvichiwanika nekuti hurumende yedu ndeye kunye bhajeti vagonotaura fiwe iriko hakuna nefiwe iriko saka ipapapo tinotenda nezvamunotiitira zvokuti vakomana pakaoma apa ngatipinze chechi mberi ngatisatombopinza kana munhu umwewo pati mberi
koma NGO mahamusika kuti vapindawo futi pachirongo
kana vakapinda zvavo vane nekuti kezvinoita kuti takutonzwa kuti nezvipolitics ndeya kuti yawe yakutosenza kurati havachitori vatonyimwa simba vatobviswa papavo
Alright, thank you so much. Nekupinda muchirongwa telebuka ntate. Thank you so much nyabonga.
Hey, ive na nyabonga kakuru. Tinotenda zvikuru sana kuti hapana zvimwe zvatinganzwa kana mukasaiti taurira. Nokuti chirongwa chitakachiteerera kare, tatova nemakore chaiwa ikona kutamba. Tichiteerera takavanda.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekuti tsigira vazira.
Tangi kalebuka tata.
Zvirikataba nanhuzita uyasho kuti hai ngombono wake it's time kuti ichurch lai ingenele kutwa ama NGO njalo abantu who belong to different political parties cha don't handle e8 ebuyayo kutwa let's give it to the churches let the churches be the ones responsible for distributing upinde wathi I Zimbabwe omuhle I'm pleading please if you can help hai use everything you can to help Hai litini ngaloko kukhona asambene makhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele ngibona ukuthi kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho Sipho siyaphila thina wena unjani umsunduzo uthi watching from Jozi or Artambo Airport uyakaya Indlovu where are you going uyapi nangu uTshibale uthi hello unjani Tshibale nangu Thabani Ngwenya uthi volume low hayi ngilethemba ukuthi sisebe kulungisile let me know if the volume is still a problem uThandi Ncube uthi kunzima it's like watching a movie ngempela if you heard its description ekamnumzana uLennon hayi izinto azimanga kuhle ngale Manicaland ngathi wone ukuthi vanhu varikuti chiko pa VOA Studio 7 kukhasi lethu ele VOA Studio 7 Kem Kundla uthi vazisa sadly this is the first time that ZANU PFC is the opportunity and offer them everything is about gaining mileage and campaigning even in the citizens' misery uZivanai Mavunga uthi hello watching nice Studio 7 nice to be here nice to be truthful Zivanai tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa ngike ngabalumulaize lokasibusisiwe but we'll read it one more time which I count all my tears I salute the teachers and the students my second view I think that this is a national disaster everyone must get help all those who are affected ukuthi owe MDC or ZANU PF ngeke kusize uthi kubuhlungu it's very sad how those who have power treat people God is watching them from a distance. Ufaith Cutler uthi politicization of food is immoral. Why is ZANU PF doing this? Ugatsheni uthi hello guide Ndlovu Gatsheni watching from Zimbabwe Bulawayo ngomntuthu zethunqa. Welcome. Thank you so much ungena kuhlelo wonke umuntu ongenileyo. Please keep faka nama likes, keep writing your comments, faka nama nombolo ukuze silithinte lingene lana kuhlelo njalo lingakhohlwa phela to press the share button. Right. Wothi ngibuyele ku guest wami umnumzana uLennon Chizaza. Ba Chizaza mchiripo ere parinare? Mkoma Lennon mchiripo ere parinare apo?
Mchiripo hello.
Aha. Ai vanhu varikuchema nemi, varikuchema pamwe chete nemi, varikuti aiwa. God be with you all. Muri kufara nazvo izvozvo.
Ya tinongofadza ndeje kuti munhu wese panguva yakadai so ari kubatirana nesu nemagariro etakaita kuchimanimani nekufamba kwatakaita nevana zvinopawo simba kuti urambe uchitarisira mune ramangwana nekutiwo kana pachinge pazoitikawo zvimwe zvakadaro unonzwa shungu dzekuda kubatsirawo vamwe vanenge vatasangana nenjodzi
ivo vana how are they reacting to everything that's happening I mean this is all happened so quickly in such a short space I can only imagine being, 13, 14, 15, having to experience such a traumatic event. I can only imagine how there's a lack of words to explain what would go through my head. Vana, how are they reacting to everything?
Actually, what happened is we then did a follow-up after Tava and Sakumba on Wednesday. Then last Saturday, we are Puray. Takazoita, handling Takaita, I'm sure you could have watched it. It was a Facebook Live Nana Community Radio. It was a good experience. Kune isoso ma teacher, then kuno wana ni ma parents wakakwanza kuhuya. Kutio, kakwani sawo kwa batira mune wakawanda in terms of like, fungwa kana kufunga ndo kwa kune ono tukwa kwa nyanya. Sari nekende kuti data ngo kuri drama kuti ma accidents ano wani kwa indi. It was a natural disaster. Isina kunzi ya kunzi wana ningi. Ono kwanza unonge ziraru woku kuti wewe ndoa kundresa zakati. And also, the extent of the disaster yaga norea nagawanda kuma areas ana kopa munananga angu sakataka kuzowaone sakuti ndo zvakaitika and also pane mamoma akende kuti like nekuti kuchikoro kwanze kwaitika njodzi yakadaro zvaida kungozvenza pano kuti kunoitika accident akawandisa unogona kuti nhasi manzi kuti kwaitika a bus accident but vano vanoregedza here kukwira bhazi vachienda kwano panongo vachienda kana kuti zvino vachisi chikoro chedu chatanga kuirwa nenjodzi tinotombonzwa mamwe maschools kuzowarairwa nenjodzi if I remember very well kunana Regina Chely. So all these examples are being given such that zvanga zvakukwanisa kuvaonesawo vana nekuvasimbisawo kwamafungiro awo ivo even majority vamba kutoti dei zvaikwanisika tachingoti pachikoro pangogadzirwe zvii zvamurotarisa kuti zvigadzirwe zvese vachitaurawo kana zvinge zvagadzirwa thenoita sei vanokwanisa kudzoka kuchikoro. Ndo maonere ndakazviita saka vana vari kusimbisa navari pachavo vega plus wo takazokumbirawo help yemacounselors anga aripo from Childline then also psychologists from Annex vese on the ground vachibatsira vana vakakwanisa kuattenda that counseling session musi wesaturday.
Alright, my last question to you, nokuti nguva dzatodyanana takutosvika kumagumo echirongwa, is what's the way forward with regards to these children's education?
I think the way forward, given the extent of the damage yakaitika kuchikoro and also probably my roads that are inaccessible, I think the way forward could be in the event yekuti kunenge kwatadza kuvhurwa. I think panonga pakutongogarwa mameetings of which I understand kuti patombogarwa mamwe mameetings to try and see kuti vana kana kuri kuchikoro kwatadza kuvhurwa the boarding facility, madei scholars angakwanisa kuuyawo here, then voona kuti vamwe vana vanokwanisa kuvaisa macatholic schools api anokwanisa kuvatora kuti vachiziva kuti ndo vana vakabva kuSt Charles kuchikoro kwavo ndo dambudziko rasangana navo. But at the same time, St Charles inosevha a big community yemutia area, even mamwe vana vanobva kunana Chimanimani. It won't be good kuti zvinzi chikoro chavharwa, so vana vanoshaya kuenda kunodzidza. I would have preferred a scenario whereby panoitwawo that kind of support to the school, madonations evarongoitwawo nevamwe zvaitwawo futi pachikoro po tikatasa zvanhasi kuti munhu avana chikafu avana hembe kuora mangwana remwana anogara miere yemomomo akuda kuenda, because if you notice madistance anotravelwa nevana mumakomo ende munorwadza apa ndo padhuze, hazvizobude zvakanaka in terms of like a better and effective education kuvana. So I'd prefer scenario whereby the school vanhu vanokwanisa kuibatsirawo kuti iite look into the future, irambe ichioparata zvii zviri kudiwa pachikoro, kuvaka that dormitory rakapwanya iroro, kuvaka dining, kuda kugadzirwa futi water reticulation system, it is izvozvo zvii pandasvika paground nhasi ndaona kuti pachikoro hapana mvura.
Nguva ndiyo yadyanana, zvandichaita ndichakufonerai and then toendera mberi nehukuru kuiri, so that vanoteerera paradio will get an opportunity to hear more. And this,
thank you very much.
Thank you so much. Nangu Lennon Chizaza, he's one of the teachers at one of the affected schools. Kodwa ndiri kunzwa kuti tine muteereri, our last call of the program. Ari parunare ndiani mapinda muchirongwa uhlelo The Connection nelamiwo Mikeove.
Makadiko va Mikeove.
Ndiri kufara. Ari parunare apo ndiani?
Ndidoera.
Vadoera, muri kupi kwacho? Muri kufonera muri kupi?
Kumanika rendi kwamutasa.
Saka ndimika makatokanganiswa upenyu na cyclone Idai.
Kwedu hedu haina kusvika, asi tine kushushikana nezvakaitwa nehurumende. Chekutanga, hurumende yakaendesa manpower shoma kuChimanimani neChipinge. vaifana kuendesa masoja akawanda nemapurisa kuti vakurumidze kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko. Heni chechipiri, kubva musi waitika taona idzodzo, National Broadcasting Station, ZBC, they behaved as if it was business as usual. Vaifana kunga vachienda pa forefront yekureza awareness kuti kune zvinhu zvaitika kuchibani mani. And they continued nema normal programs avo sezvinonzi munyika hamuna zvaitika. Ndo mashoko angu chete iwaya.
Asi ne muchiripo here parinari apo?
Ndiripo.
Muri kufara here sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumanyika akasiyana siyana, vanhu vakawanda vari kutumira mari, vamwe vari kutumira nhumbi, vamwe vari kutumira chikafu, vari kuSouth Africa vari kutumira chikafu, nhumbi uye zvemvura, vari kuno kuAmerica vakatoraisa mari inodarika $80,000 aya maUS aya kwete maRTGS. Muri kufara here nematems ezvizvarwa zveZimbabwe kubatsira vanhu vari kuManicaland vakarohwa nacyclone idai?
Ya, izvozvo tiri kufara chaizvo kuti vari kubatsira vanhu vari kumusha. Any we expect government to do more than that. Hurumende inofanira kuita zvakapfuura izvozvo zviri kuitwa nemadiaspora.
Alright, vadovera nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa baba. Nangu dowera, he's in Manicaland, goto ute, mina ngithintwanga. Isikhathi tu Zimbabwe muhle, goto as usual, before we wrap up, mina ngiyazithanda ingoma zami. Lamhlanje njengoba we're all talking about tropical cyclone Idai, ngile ngoma that I'm looking to play for you all. As we head off to the end of the program, I like to end our program with some music. So lamhlanje kuhlelo, I give the platform to a young Zimbabwean artist. His name is Gift Mahlupheko. Yenu Gift, he sang a song titled Cyclone Idai. Hanzwa paradza musha wedu. Producer, bashaya ngale ngoma, Azish.
Mani mani no chema, Jehovah Marita Padara. Nyangwe chitinge no chema, Jehovah Marita Padara. Waka uya duturi nafura, Yoku parasa misha yedu. Waka uya duturi nafura, Yoku parasa zikubo. Yoku uya dutura ichisa, Yoku parasa hamazedu. Hamazaka parara varumewe. Vanhu kuparara semhuka, zvinhu zvakapera varumewe. Semazuva ano, Mwari pindirai pakadai, Ishe pindiraiwo pakadai. Matibaya pamhori, nepfumo rinorwadza. Hama tabaiwa pamhoyo, nepfumo rinorwadza. Asi yatirasa tariro.
Namu Gift Mahlupheko hanzi Cyclone Idai waparadza musha wedu. Zimbabwe muhle, tasvika kumagumo echirongwa. Aiwa, mapinda, ngatiende kune mapeji edu tuone kuti muri kuti chii. Ndiverengawo macomments ndisati ndasimuka panapa. Kei Mukunda ari kuti our situation is very abnormal, izvozvi they're busy stealing whatever is left from the government coffers whilst attention is focused on the disaster. These people are shameless. Apa ndiri kuonawo ari kutaura nezvehurumende. Apa Faith Cutler ari kuti in a normal country this would backfire, but they're taking advantage of Zimbabwe's naivety who do not see this as a national disaster which is affecting people. Vanhu havasi kufara zvichu Chukwadi. Kem Kunzaba Chiva Zita said, this is the time that ZANU PSC is the opportunity, and for them, everything is about gaining mileage, campaigning, even in the citizens' expense. Kwanelo kwalamhla uhlelo The Connection ngilami uMike Hobe asixoxeni ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3. Thank you so much waphinda mtshirongwa anokuboneka inemfaro njini wenye uMike Hobe. Let's meet same time, same place next week.